apana kana gwarira takaona izvi tatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohumana papepa kana apedza kuumana papepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwanani zvakabva nokupi regai ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources that's total nonsense hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero one vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo chapedza maelections hakuna mazimbabwenzi vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi hakuna urongwa hunochaiya hwakadaro zanu pf ichatsvaira mdc zvinhu zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona tinotaurirei natsvangira isu ezanu pf ende vanotiti nhaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa chereuters vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something comon new constitution isatatombaiisai vachitaurira nokuti kudiko tirikutongozvipowo mbiri yenhema nokuti tirikutaura nezvazvo panapa aivazvo
vamudzengi manzwa zvataurwa navamangwana asi pangave nechidokwa dokwa here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataura
vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvemapungidzo enyika kutaura hongu vanogona kukuita asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kureuters kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kumbotaura navamunangagwa vakati vamunangagwa vakatoguma kuvavona nguva yeenglish government kareko saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena hatinawo zvetingati tingaramba titi haiti chokwadi kana kuti idinhema tongoti iripotiwo yabuda asi chendoda kungohwereketa ndechekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude kana vasingadi kuti zvibude vanoramba zvekurambwa kwaita nevamangwana zvekurambwawo kwati vatsvangirai asi handisi kuti vakataurirana asi handidi kuti ndibudise kuya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana chokwadi chiribunde chekuti hatizivi
vamangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawandawanda vakatiwo vanhu havanoita zvematongerwo enyika nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika
mumatongerwo enyika kuna tinoti mabek channels anoshandiswa kana muchida kutesta kuti zvakamira sei zvakamira sei ngatisii for example tingangoti ma2004 but especially 5 zvichienda mberi vasina masa navavo zvimenyimiro vainoita so many times kudzimba dzavo zvanga zvakautsaraidzwa nevakuru vavo ndivaiva mabek channels those negotiations some of them ndivakaprojecta kariva staff and so on so pakazoita gnu papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara hakusi kuti zvandi kutaura kuti vavoshumenyimiro vaichaenda kumba kwavachina masa vana vavo vadzidzivana right izvozvo zvinoitika papa ine bas apa hapana kana basis one two hakuna back channel iripo zvandotokuudzai kuti yatiri kuudzai yandokuudzai yavachina masa navavoshumenyimiro taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika vanhu vese vanga vari briefed mutini vaita zvakuti oh there is a back channel going on
vamudzengi ndodzoka kwamuri asi nekunetsana kuri kuitika mubato rezanu pf handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambisei kana vamugabe vasipo
izvozvo ndo zvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizaro ari kutaurwavo vanogona kunge vakusha guwa rakadaro iri nyaya yekuda kuti vavhunduse vamwe vomubato wezanu pf